Chidzidzo 1. Mwari anokukoka kuti uve shamwari yake. Mwari anoda kuti uve shamwari yake. Wakambofunga kuti unogona kuva shamwari yomunhu mukuru zvikuru muchisiko chose here? Abraham, uye akararama kare kare, akanzi shamwari yaMwari. Vamwe vanotaurwa nezvavo muBhaibheri vakavaona ushamwari naMwari uye vakakomborerwa zvikuru. Nhasi, vanhu vanobva pasi pose vakava shamwari dzaMwari. Newewo unogona kuva shamwari yaMwari. Kuva shamwari yaMwari kuri nani pane kuva shamwari yomunhu upi zvake? Mwari hamboodzi mwoyo shamwari dzake dzakavimbika. Kuva shamwari yaMwari kuri nani pane kuva nepfuma? Mupfumi paanofa, mari yake inoenda kune vamwe. Zvisinei, avo vane ushamwari naMwari vane pfuma isina anogona kuvatorera. Vamwe vanhu vangaedza kukumisa kudzidza nezvaMwari. Kunyange dzimwe dzeshamwari dzako nevemhuri yako vangaita izvozvi. Kana vamwe vakakuseka kana vakakutyisidzira, zvibvunze kuti, ndiani wandinoda kufadza, vanhu kana kuti Mwari? Funga nezveizvi. Kana mumwe munhu akakuudza kuti umire kudya, unomuteerera here? Chokwadika kwete, unoda zvokudya kuti urarame. Asi Mwari anogona kukuita kuti urarame nokusingaperi. Saka usamborega mumwe munhu achikumisa kudzidza kuti ungava sei shamwari yaMwari.